Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, May 15th, 2019. And this is Diaspora Forum. My name is Chonga Kandemiri.
And I'm Chonga Milinkomo.
Would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about current economic crisis in Zimbabwe and how it is affecting Zimbabweans living in the diaspora.
The country is currently going through a rough patch economically, with prices of all basic commodities going up almost every single day, while fuel, electricity and gas shortages become a daily routine.
Zimbabwe's economy started to take a turn for the worse in the mid-90s, but some say its worst time came in 2007-2008, when the economy took a nosedive buoyed by political violence. Now, many people are fearing a repeat of 2007-2008 as the country faces almost similar economic problems.
During the 2007-2008 hardships, many Zimbabweans looked up to relatives in the diaspora, while those in the diaspora's remittances sustained the country for a while until there was a government of national unity. This also drove many Zimbabweans into economic refugees around the world.
Fast forward to 2019, the new government, just like the one that was there during the 2007-2008 period, has also failed to turn the country's fortunes and is being accused of gross financial mismanagement.
Indeed, that's our topic of discussion tonight. Lingaba lichona njani emakhaya kumagumbi omane womhlaba lapho lingaba likhona ikudibana kuhlelo lwe Live Talk Diaspora Forum lapho esikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ngobunzima obuselizweni obugoqela ukusilela kwamafutha ezimota, ukudula kwezinto, ukudla lokunye okuthiyeneyo. Kusilela kwamagetsi, amanzi, posela yonke into, kulodubo olumangalisayo eZimbabwe. So esifuna ukuzwa lamhlanje kini inzalo yeZimbabwe ephandle kwelizwe, ukuthi likubona njani konke lokho okwenzakalayo, kambe kungaqedwa njani lokuthi izihlobo izenu ekhaya liziphathisa njani ebunzimeni bonke lobu obukhona. Zinjiva khona ngapho eGoli liyathumela yini amachangana bag, yikho esifuna ukuzwa kini lamhlanje. Abafuna ukungena kuhlelo lingasixhuma ngokuya ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele, VOA Shona kumbe VOA Zimbabwe, libhale inombolo zenu khonapho sizalifonela, kumbe lingasixhuma nje ngokusifonela ku 0012026192077, kumbe lisu WhatsApp ku 0012426503 18. Sizalifonela ke lingene kuhlelo jonga
hongu ntungamili. Nasi tiri kutarisa matambudziko mune zveupfumi akatarisana nenyika ayo ari kunzi nevakawanda mutoro uyu uri kupirwa kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika sezvakaitika muna 2007-2008. Vari kunze kwenyika ndo vakanga vava kutokwanisa kunge vachibatsira kuraramisa nyika kuburikidza nemari dzaitumirwa kumusha, kutumirwa kuhama neshamwari, pamwe chetewo nekutumira zvinhu zvakaita sechikafu, sipo dzekuachisa nezvimwe zvakadaro zvaidiwa, nokuti zvinhu zvava zvisina kumira zvakanaka, hanzi nevamwe zvinhu zvava zvaremera kumusoro setsvimbo munguva iyoyo. Zvinhu zvava zoreruswa pakapinda hurumende yemubatanidzwa muna 2009 kusvika 2013. Kuya makore angada kungoenderana nenguva iyoyo gumi apera muna 2019. Zvinhu zvadzoka zvakare pakusunga, vanhu vari kuchema munyika hamuna mari, chikafu chiri kukwira mutengo zuva nezuva. magetsi arikunetsa, mvura irikunetsa maguta akawanda. Hapaisina chekuti vanhu vanga vachikwanisa kucheuka, zvakare vakucheuka kune hama neshamwari dziri mudiaspora kuti vanga vachitumira zvekudya nezvekubatsira. Saka tiri kutarisawo ipapo, toda kunzwa imi kwamuri matimana enyika vana veZimbabwe kuti muri kubatsirawo nenzira ipi, nekuti senguva ine kuvhurwa kwezvikoro mutungamiri wakawanda vanenge vachitumira mateksti kuti makasimba here, ndopanotanga kuuya nyaya yacho, makadii, wopindura aiva ndiri mupenyu, wozoona futi yakuti ah, zvinhu hazvina kumira kuno zvakanaka, tumirai mari mwana wechikoro kana kuti mwana wogara. Iwe unoziva value kana kukosha kwenyaya dzechikoro uri kuno, wakutokwanisa kuona kuti aiwa regai mwana aende kuchikoro. Ndo matambudziko akutarisa ane hama neshamwari dziri kumusha. Saka muri kwamuri ikoko, mungave muri muZimbabwe, mungave kunze kwenyika, batai namba dzatiri kupai dzekuti mupinde muchirongwa tikufonerei. Tumirai namba dzenyu kuburikidza nekutifonera pa 001-202-619-2077. Inhamba dzenhare idzo. Makangofona tinokufonerai back, kana kutumira namba dzenyu muchishandisa WhatsApp namba inoti 001-202-465-0318. Kanawo kutibata muchishandisa dande mutande www.voazimbabwe.com, www.voashona.com ne www.voindevele.com. Muri vamangopinda muchirongwa mutumira namba dzenyu tokufonerai. Ndofunga tine vatanawo parunare mtunga.
Indeed, we have our first guest. That's Ngqabu Toma Bena of the organization Zimbabwe Community in South Africa. Good evening, Mr. Mabena, and welcome.
Evening to you and to all Studio 7 listeners.
Ngakabuza umbuzo wami wakuqala, Mabena, kahle ungicacisele enye into encane. Lina elise-South Africa kuthiwa lizinjiva, thina esemelika labanye abakubo-Australia lakubo-UK lathi sizinjiva.
Injiva vela kusomuntu, injiva lijazi. Ngoba abantu angithi esikole bogodola besuka KwaZulu besuka ekhaya ngesikhathi sewenela, babethi nxa bebuyela begqoke amajazi amade, kube sokuthiwa umuntu ovela eGoli bonakala ngokugqoka ijazi elide, ijazi lelo libizwa njengenjiva. Yikho lapho okwasukela khona ibizo lokuthi umuntu yinjiva, ngoba uyabe egqoke ijazi othiwa liyinjiva.
Hayi, kunjalo ke la sizabuya sigqoka amajazi amade sibe zinjiva. Okay, let's dive in, Mr. Mabena. Things are certainly not well. In Zimbabwe, the economy is in a free fall, but the finance minister, Mr. Mthuli Ncube, he seems very optimistic and oddly, I would say, is one of the few people who are very optimistic about this economy. What's your take?
What Minister Mthuli Ncube is saying, it is not translating to reality. Probably he lives in another planet, not where all of us are, where we are experiencing economic hardships on a daily basis. You have already spoken about the unavailability of fuel, skyrocketing of prices, low wages for particularly workers in the public sector who are planning to go on industrial action. As you are pointing it correctly, that the economy has basically collapsed in Zimbabwe. So what Mthuli Ncube, the minister, he says, in our view, it does not add up. We have said to them that in our own view, given the economic situation in Zimbabwe, first we said we needed to identify to say what is the nature of the Zimbabwean crisis in terms of the economic crisis. We have unresolved the currency question, which Minister Mthuli Ncube refuses to accept. You know that we were under a multi-currency regime. In 2016, a bond note was introduced, which caused the problems in the financial sector. And then later on, we introduced the RRTPs, which are not resolving the currency question in Zimbabwe. So unless and until we address and resolve the currency question, we will always continue to have these challenges. We have said in the immediate, not as a long-term solution, but in the immediate, because we have 40,000, over 200,000 or so Zimbabweans who are working in South Africa. That number might run up to close to a million, but those that are on special permits, over 200,000, and those on other permits, they work in South Africa. We have the people in the informal sector that stock their products in South Africa. So in the immediate, we said, let us use the rand or use the rand as a currency of reference, as opposed to using the RRTGs or the US dollar as a currency of reference. But the Minister of Finance is refusing. It makes a lot of sense in our view for someone who comes from Gwanda to buy stuff in rand in Mosina, then they go and resell in Mosina. Prices, even though the prices might be a bit higher as compared to the prices in South Africa, but it will be reasonable because we'll be selling the stuff or their goods will be sold in rand. Mm-hmm. So we've been saying in the immediate, let us adopt, not really adopt, but use the rand as a currency of reference because it is already in the basket, in the foreign currency basket, but the minister is refusing.
Thank you so much, Mr. Mabena. Please do stay on the line. Timbo Toram Tereri, hello.
Hello, Baba Mokadivo.
Takasimba, do you know?
Ndi mfundisi Richard Moyo.
Mfundisi Richard Moyo. Maswera si mfundisi?
Taswera maswera magadi.
Ayu watiru wape nyuta. Atikato uweringa mashoko enye kutamusu kwanza kubata Studio 7. Atisiku nyatu mbisto kutila mzugweri papa asiriru kutever. Wanasi mainzi kwa hiri?
Pashoko hadi atito sige sinja ma radio, ma TV. Mbamu eduwaka pera kutuka nasa. Ayesu kuita, ayesu tombo ita. Sangu waji intoto wana miradu wa iya ya iya. Tungo tutungo po WhatsApp. Ayesu tombo ita. Saka atito damu duwefori atiba tire iwo. Seba tire iwa kuba wano tira radio. Kati karanti wa kumwe duwefi singa zi radio. Kuna ya singa mira moshe saka. Wachiru kuno pito ya atisu tombo inzwa. Yatu wa nemwezi.
Aiwa ndofunga zvinogadziriswa pano perawo zuva ramangwana. Tinotenda zvikuru. Tibva tangotiva munyaya tirukurukura taura izvenyu.
Okay, tinotenda. Nawo chirevo chiripo nechekuti kurarama tiri kunze kwenyika kunoku. Ndizovo zvinorema ponapo asi zvizhinji. Tinozama kuti tigone kupusha, tigone kunzwisana nokubatana nevemuno kunyanya kuti tigone kuti zamu kuti tizirongererewo tizigadzire upenyu asi mugadzira kwatiita upenyu tinoona zvimwe zvichifamba zvakanaka kunyange zvichiremawo zvikuru nekuti nguva zhinji panorema apo naapo asi tichiona dzimwe dzenguva zvimwe zvisingewo zvichifamba zvakanaka nekuti kaitarisa sekwandiri sekwatiri kuno kusouth africa pane imwe mukana yatinowaniswa tiri mukati menyika ino senge sezuro sikarisa kuti mwedzi uno mwedzi wavanoti mwedzi weAfrica month takanizoti takashedzwawo kuredhiyo kukweze FM tichitaurawo zvichemo zvedu tichiti nesuwo tiri vanhu vakabvawo kunze kwenyika tatsvaga upenyu saka kwatakaenda ukoko vachidai vanishedzawo tikunukuru kurama kwatinorama nako vachibvunzawo nemaonera nezvatinosangana nazvo mukati menyika ino saka taikurudzira kuti ngatione kuose vanhuwo nokuti akangofanana saka zvimwe zvataiedzwa tiri kuzamawo kuti tibatsiridzanewo nenyika ino yachiri kuti tiri vanhuwo kana tichiwana mukana wekuendawo paredhiyo dzavo vachiripo mukana zvakafanidzira kuti
vamoyoinenge zvitoraramitimbotaura nenyayavamoyotenda
mwaribaba
timbotarisa ndaifunga kuti kungoti titarise nyaya iyi yatakatarisana naye matambudziko mungotiga nokuti toda kupa wangwe mkana kutingu matambudziko akatasana nenyika imi muri kunze kwenyika muri kubatsirawo sei vari kumusha.
Okay, tinotenda zvisine zvasoro zvenyu kukagumhanya nari kune kuti tichitarisa nguva zhinji tiri kuno South Africa tinobatsira kunyanyanya kumusha hama pazviri matambudziko afana neekutumira mishonga yemapiritsi yechikafu nenyaya yekuti mazuva akapfuura hama yekwangu wangu vari kumusha vakasvika zvavo nemusi wemande vachitaura kuchiti une randi kutenga kumusha zvinenge zviri nani dani usina mari kunoni mari kumusha saka tinozama nenzira dzakasiyana siyana kuhwadza kubatsira hama vana vane chikoro apo napo saka ndinoona zvikuru sei vanhu vave muno vekuZimbabwe vari muno South Africa kunyanya vari kuzama kubatsira hama dzekumusha tinoona madelivery achienda akasiyana siyana vanhu vachitumira mari nenzira dzakasiyana siyana saka zvimwe zvinhu zvatiri kuona kuti zvava zveZimbabwe zviri mukati menyika neSouth Africa havana kukanganwa kana kurashika vanobatsira zvikuru vana vanobatsira zvikuru hama dzavo saka ndinoona zvii zvimwe zvavanoita zvakanaka ndinongozvitendera kuti havadzokeri shure vanonga vachibatsira hama dzavo tikaendaka kumacross border paramasati paya unoona zuva nezuva morika dzichienda kumusha negrozari ukaenda kuonana bosman kumapark station unongoona zvakawanda zvichienda kumusha kuratidza kuti vanhu vane rudo noda kubatsira nyika yavo nehama dzavo kuti dzigone kurarama saka ndinoda kungozvitenda kudai mwari akaramba achiropafadza vanhu vezimbabwe nekuti vanhu vakasiyana nevamwe vanhu kuti vachinge vaenda kwavaenda havakoshiwi vanondoziva zvakamboita vana vaisraeri vakanga vaenda kutsvaga chikafu iji kuijipita vakadzoka vachingobatsira saizvo saka ndinoda kutenda ndozvandiri kuona kubatsira kwachiri kuita nako kuzimbabwe
maita basa mfundisi moyo amene rumira kukhuluma here
ya ndinoda kukhuluma
30 seconds Mr. Moyo
okay ngiti sengiyatokoza kakhulu ya ngiyabona kakhulu kula abantu vana seZimbabwe vele vayanqeda kakhulu mas baker lapha macross border yathatha izinto ezekhaya mihla namalanga kukhulu kula ama Saturday uyabona amakhombi ayaphuma mhlawumbe bayi 20 agcwele ngezinto bosman apa station bayaphumela ekhaya so izinto fana lezo siyathokozela kakhulu ukuthi abantu vana seZimbabwe balana eSouth Africa bayanqeda ilizwe labo angeke bafeni ngendlala lapho kungashota kunani mara kaniningi vayanqeda so izinto fana lezo siyabhukuzela ukuthi thana masa yenza njalo thina abantu seZimbabwe siyazama ukunqeda abanye bethu twakhona ukuphila so into leyo even nami njengomfundisi mangibo ndefane ngiyathaba ngiyajabula ukubona izakhamuzi zezimbabwe zinto ezifana leyo so ngithi unkulunkulu thana ma asinikeza amandla khulukhulu yabona bathumela izimali kune zindlela zokuthumela izimali eziningi njalo njalo zokuthi lapho baya esikolo bakhona ukuncediwa njalo njalo so izinye izinto ngifuna ukuzithokozela ngezalo zezimbabwe ngithi unkulunkulu thana ma bavulela abaemiqondo fana lo bangabuyeli muva bancede so into fana leyo abantu base-South Africa bayazama ukunceda abantu basekhaya
Yes. 30 seconds. Thank you.
Bona mfundisi, it's 17 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe and 17 after 2 o'clock in the afternoon here in Washington. And tonight on Live Talk with Diaspora Forum, we are talking about the challenges, economic challenges that Zimbabweans are facing currently. And we are hearing from Zimbabweans living in other countries, otherwise known as diasporians, as to how they are helping their friends and relatives back home. And also we are hearing whether they have any suggestions on what can be done to alleviate the situation. We have as our guest, Nqabuto Mabena, of the Zimbabwe community in South Africa, as well as Mr. Dennis Churu of the International Cross Border Traders Association, Harare. Mr. Churu, good evening and welcome.
Hi, how are you?
We are doing good. And how are you doing yourself?
I'm not yet with the situation here in Harare. So I can't say I'm doing great. I'm not great. I'm disappointed.
Mm-hmm. What are the key challenges that you are seeing, and how best can they be addressed from the perspective of somebody anogara kunze kwenyika kana kuti anoshanda nemasangano ari kunze kwenyika?
I think the way we can address the situation we have in Zimbabwe right now is to change the government, because they have failed. They have definitely failed. The situation is very, very bad, my brother. You know, if you look at fuel queues, they are very, very long. And, you know, you can't even know whether this is a parking or it's a queue, because the queues are permanent here in Harare. They are permanent. Situation is very, very bad. I think the best way to solve this is to change the government.
But how do we do that? We had an opportunity to vote, and people chose the government that they did choose.
Yeah, but the election was stolen. The election was stolen. People didn't choose ZANU-PF. The election was stolen, and I think they now know. They now understand that they stole the election. Because they can't fix this this economy. The situation is very, very bad.
Mnumzana Mapena, Iran, the Konanga Pongengeza, Nanga Pazami, Gutuali Pinugwe, Gutua Ipondile, Lam RTGS, Akinugwe Luli Randi, Iko. Mnumzana Mapena? I think we've lost the
production. Okwenza ukuthi loba abantu betshintsha izimali zabo amarandi bethenga kumba amadola kumbe ama-RTGs lawo imali yangkhona amarandi iyabe beqinile ngale ibond
erandi laingenele khonapho Mapena yikho ebengifuna ukukubuza khonapho usicacisele ukuthi nxa ibhondi kuthiwa liqina ukwedlula irandi ubunzima bani elihlangana labo njengabantu abaseSouth Africa alubana lithe laya eZimbabwe lafika sokudingeka ukuthi lithenge lokhu lalokhu yakho naleZimbabwe.
Lokho kwenza ukuthi imali yakho engamarandi ihithabalale ungayiboni ukuthi isebenzeni, ukuthi nxa ungathathi 100 rand uyitshintsha kunaqiniso ukuthi irate le-bond iyimalini, kodwa engikwazi ukuthi le dollar 1:14. So imali yakho ivele ikhanye iphansi kakhulu ngokuthi imali ibond lili liqinile, njalo futhi intengo zezinto ekhaya ziphezulu okudlula ngapha. Kutsho ukuthi nge-100 rand umuntu lapha aphila ngayo owensuku ezimbili, insuku ezintathu ekhaya akakwazi ukuthi aphile nge-100 rand usuku olulodwa ngendlela intengo into izinto ezibiza ngakhona ekhaya.
Manje ndandichida kuti ndibvunze vamabhena neIsindebele, but Isindebele tsami is slippery lamusha.
Siyalokuphuma.
But Mr. Mabhena, you have been outside the country for some time, and when you meet Zimbabweans or when you go back to Zimbabwe and see how things have drastically changed for the worse, what would you tell Zimbabweans who are still in the country, who are still hoping that things will one day get better? The words of encouragement, what can you tell them?
It's a difficult one because no one, you can't give advice to a person who cannot find employment, a person who graduated from university or college who cannot find employment but who has to sell airtime on the street, a person who cannot access healthcare facilities because they do not have money, a person who cannot get on a public transport. I come from a village which is about 60 kilometers outside Bulawayo, and the public transport will cost you about $24 a bond note in return, a distance which normally would cost about 5 bond notes, but it's now gone to about $24. So a person who then wants to go and get in their pension, all the people want to go and get in their pension in the city in Bulawayo, there's this challenge that you will have to borrow transport money. You go to town, the money that you get is not even enough to get you back home and also to clear the debt that you have borrowed. So it becomes difficult to say what kind of advice will you give to such a person. So people, they now stay for about 6 months without going to town, hoping that in their monies will at least be better when they go and they withdraw after 6 months. But we also had a challenge, particularly during the Easter weekend, is that the people had left their villages on a Wednesday, Thursday to get to town to thought that the banks were offline and they were to be assisted after holidays. So all of the challenges that in because as young people in the city, it's difficult to say what advice we give to them because the informal sector is now flooded. Everyone is now in the informal sector, and the people have no money to buy products that are coming from outside, your clothing and so forth. So it is usually a difficult situation. And other than what we are saying, that in the immediate, not in the long term or in the short term, but in the immediate, we need to address the currency question so that we can begin to eliminate some of the difficulties that we are confronted with in Zimbabwe.
Thank you so much, Mr. Mabena. Please do stay on the line, Ntunga. I think you have a caller.
Gunjani mlalele cingwe.
Siyaphila linjani?
Siyaphila. Sikhuluma lobani?
Nikhuluma lo Dlamini lapha uGerin seBotswana.
Yebo Dlamini. Kunjani Botswana?
Hayi, kuyancengeka baba. Akufani lakithi ekhaya.
Liyathumeza yini amathanga nabheki? Kumbe akhona yini vele khona ngapho eBotswana?
Akhona. Singayenza njani ngoba impilo yasekhaya lezi nsuku njengoba nje sikhuluma ukuthi akulalutho ekhaya. Abadala ekhaya bakhangelele thina. So ukuze abanye ukuze bephile kufuna thina sibaphathisele amashanga nabheki.
Unganani umndeni wakho ekhaya?
Umndeni kulabantwana ababili nabazali.
Ubathumezela after isikhathi esinganani?
Ma ungathola at least inyanga, at least every month or after every 2 months. Angithi lezi nsuku siyakhona ukuthumela imali ngama technology la khona lezi nsuku. Angazube siyavuna ukukhuluma emoyeni ukuthi like i-Western Union kumbe le imkulu.
Ukudla lokunye amawathu wathi owathumezayo ekhaya kuyini kahle kahle?
Hayi, kakhulu amafutha
okupheka.
Amafutha okupheka. And then nje labo rice, lama basics afana labo flour.
Nayi, siyabonga mlaleli. Mhlawumbe kokugcina kungalungisizwa njani ngokubona kwakho konke okwenzakalayo?
Hey, ungalungisiswa kuphela ma ukuthi uhulumende wethu eZimbabwe engatshintsha lokuthi nje isimo se-economy silungiswe ngoba ngendlela okungakhona lezi nsuku hayi akulunganga sibili, akusijabulisi.
Kuraf
akulunganga. Abakhuluma ke bebonise ukuthi bayenze kungcono babo belungisise isimo kube ngcono ngoba abantu bazaphila ngendlala.
Hayi, siyabonga mlaleli ngokungena kuhlelo.
Munotaura here?
Ndinotaura.
Ngati tauri izvi. Ngatibhuyei. Ndotanga hangu nekuti mutaure zvakare zita renyu rizere.
Ndoitwa Giri, muno muBotswana.
Muri kuBotswana. Kumusha muchibva kupi mukoma Giri?
Muchibva kuBulawayo.
Pabulawayo. Tingati here zvinhu zviri kukufambira zviri nani tichienzanisa magarira akaita vanhu kumusha nezvamuri kurarama muri kuBotswana?
Tikonzero kuti tiuye muno muBotswana kuti angangotizawo situation yange iripo kumusha. Kunyanyanyanya emabasa noupfumi hwacho hwenyika takazoona kuti mabasa papasina nekurarama basically kwainetsa akadzakauya kuno kuBotswana kudzongotsvagawo mabasa.
Tinozwa kuti muBotswana mukwani kwausina mapepa hanzi vanorova nechambuko padare ramambo. Muri kurarama sei? Mune magwaro here ekugara munyika iyi?
Hai, hongu zvangu magwaro ndinawo asi ndakambogara nguva yakati rebei ndisina. aiwa for sure ukabatwa haunovharirwa asi mazuva anokurova varovi asi ndakambobatwa 2003 ndikarohwa zvangu kwamambo asi mazuva anoka unongosungwa achitongodzosera kumusha kodzoka
futi saka zvii zvikuru zvamuri kuitawo kubatsira vari kumusha
kungotumirawo mari nemagrocery
saka mukatumira mari munoona zviri nyore here kuti vazotenga grocery kumusha kana kuti kutongotenga kubotswana muchivatumira kumusha ndo zviri nyore
kana iri mari kana ari maus kutiudzawo kuti kana vabata ari maus zviri nani vanokwanisa kutenga because hanzi maus anotenga asi mabhonds hanzi ndivari mbepi netsei kana zvida kutenga
aiwasaka
most of the
sorry taura henyu mukoma
saka most of the time vanopisa mari kana negrocery mari ari maus dollars
muchishandisa Western Union mukuru nezvimwezvo
Western Union nemukuru ukatumira mari kunoka ari mapula anosvika kuzimbabwe ari maus
vanokwanisa kutora maus
ko exchange rate yacho haina kudhakwa here yavanomupa vemukuru vacho
no I don't think yakadhakwa zvayo because most of the time it's almost like the bank rate the normal bank rate inoshandiswa kunoma
aiwa siyabonga kakhulu baba
hayi nami mbonge kakhulu
thank you so much marara zvakanaka thank you. I think we've lost Mr. Dennis Juru, the president of the International Cross Border Traders Association. His phone dropped and we are trying to call him back. But tombunzwa vateereri kuti vari kuti tine vaviri vatatu vanyora mashoko pashona Facebook page vatumira kuno. Ndingatiwe kutanga ndimufundisi Richard Moyo vanga vanyorawo kuno tisati taurawo pamhepo asi zvakangokosha kuti tiverenge zvavanga vanyorawo vari kuti ini mufundisi Richard Moyo ndine chichemo chikuru Studio 7 haisi kuita mazuva ano kutanga kwemwedzi uno haibatiki please tibatsirei kuti radio station ibate nokuti zvanyanya chose then mukoma Davidson Marumani vabva tsinira zvekutaurwa namufundisi Richard Moyo hanzi Studio 7 haichabatiki muno muHarare kubva nezuro chiko nhai vateereri vari kuchemawo kuti havasi kukwanisa kutibata asi tinoemba kuti zviri kugadziriswa kwoita best mapira hanzi mahwani chaiwo nguva yakaoma zvinhu zvakaoma ndofunga vari kutaura kuoma kwakaita nyaya tiri kukurukura kwoita vamwe vari kunyora mukoma Aaron Ngara hanzi South Africa tinobatwa nekona chaiyo wabva waisa nhamba dzavo kuti vafonere ndo zviri kubva kuno kune vamwe vateereri tunga
I hope vaya vaye vatisingagoni kudoma nemazita havana kutanga kuvhiringa
zvinhu hanzi kudira jecha ndanzwa kuti vajuru vadzoka parunhare apa mukoma juru halo vajuru
vakandemiri
maa kutinzwa zvakanaka here
ndakunzwa zvakanaka ndiri kutiravhela saka
nharo
ruri kuita rudambuketambukei
aiwa tinotenda zvikuru regai tingoti dimu isati yarasika zvakare nhare kuti zvii zvamungataurira vana vezimbabwe vari kunze kuti vange vachibatsira hama dziri kumusha nokuti mataura imi kuti mutori muzimbabwe muri kuona kuoma kwezvinhu saka chamungatsinhira kana kutsigira kuti vana vezimbabwe adai madai vakomana zvinhu zvireruke vasikana kuti zvinhu zvireruke
zvavanokwanisa kuita ndezvekuti pane zvinhu zviviri zvavanokwanisa kuita kutumira mari inove iri hard currency angave maranzi angave mapula angave maUSA uye zvekare ndichikurudzira vachona vari muno muzimbabwe kuti kana vabata mari iyaya ngavapote vachichinja zvishoma shoma sekuti vakaichinja kamwe chete uremu hwebhondi huri kudonha zvakanyanyisisa tinoona kuti izvoni kana ukatasa randi zuva ranhasi radoka richitipa 100 rand munhu anga achikwanisa kunge achipuhwa pane mutengo unobva pa28 bond kusvika pa30 bond saka zviri kudonha bond mumazuva ese kubwa kwa tike chipiri chekuti kana kubwa kuti ndivaya vanenge vachida kuti vatenge chikafu ngavasatenga chikafu chekuZimbabwe chikudhura zvisingaite. Ukatasa chikafu chakaita sanenge chemu chicken nyini kuti 1-2 mapisi zvinoda kuti unge uine 10 bond. Saka vanofanira kutumira vanhu chikafu chakatotengwa kare kuitira kuti vasazonochinja dzimari vachinotenga chikafu patsva. So ndozvandingati ndingakurudzire zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zviite izvozvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru, rambai nyimiri parunhare. Tinoimba kuti this time hairasike zvakare nhare ntuga.
25 minutes to 8 o'clock. Sibuye kuwe Mapena. Sibonile bekulokhetho khona ngapho eSouth Africa ngeviki edluleyo. Njalo sibonile izizalwane zakho leSouth Africa ezisemazweni atshiyeneyo zisenelisa ukuvota. Leyo vote nxa ngingaphazami iwinwe elibandla le-DA, itshayiwe iSouth Africa, i-ANC rather, ngakukhetho lwabantu abaphandle kwelizwe beyinzalo yeSouth Africa. Lizwe njani njengamaZimbabwenza kudiaspora libona ama-South Africans exercise i-suffrage yawo evota esendaweni zonke zomhlaba?
Kuthiwa kufika uvote abantu abafika 700,000 abahlala emazweni atshiyeneyo. Kumele sekunanzelelwe ukuthi i-DA ungayithole 90% amavoti lawo. Okumele sekunanzelelwe ukuthi abantu be-South Africa abahlele emazweni atshiyeneyo afana ongiland labo Australia America ikakhulukazi ngabantu abamhlophe abathanda ibandla le-Democratic Alliance ngoba belibona kulibandla elimele izifiso zabamhlophe. Kodwa thina-ke kube yisifundiso kithi ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe noma bengahlali khona
baisa
ukuthi bavote, sababona nabe-Mozambique bevota.
Mr. Mabena,
nathi esikufisayo ukuthi nathi nxa kufika ukhetho lwa-2023 abantu abahlala emazweni ngaphandle kwezwe laseZimbabwe nabo babe nelungelo lokuthi bangenelebavote.
Thank you, Mr. Mabena. Please just hold on. Tingotora muteereri. We'll come back to you as soon as possible. Just hold on. We have a caller. Hello.
Mbani.
Takasimba, ndiya
now. Ndiyaitwa Inoki Vahambe. Ndiyi jodri
in South Africa. Inoki Vahambe. Mukoma Inoki Vahambe makadiko?
Ndiko makadiko. Tinotenda zvikuru nechirongwa chedu chinotipa nhau dzeCBS mazuva ose.
Aiwa, tinotenda imi nekuteerera.
Ya, nekukwazai vateereri vose veCBS vedu nevabereki vangu vari Zimbabwe. Nhau iripo yatiri vataurawo ndeyekuti mararamiro atikuita munyamurangu nazvo kunaka. Apachiri watimiti kwa mingi ya ino kuiwa ishina kubira sakanaka nukita kwa president wa nikuwa mnangagwa hapa ana shawa kuboita shukwa nje kutuwa kudikani wanifa watu wataura na achali isa
nare ya mkoma ino kinenge kucheza oza kare fone nyanga isa nzika sakanaka. Tichitarisa maproblems aripo yezvino izvi, nyaya hombe, nyaya yechikafu nemari, zvii zvamuri kuitawo kubatsira vari kumusha?
Izvozvo. Ya, tiri kuita dambudziko rekuti pamari shoma yatiriwana iyoyo tiri kutume zvinhu mumusha. Saka tinoona zvinhu mumusha ende ndinemauchinoedu. Zvinoimba zvakasvika muHarare rodhirodhi pauchida mari zvakare kuti kuhambe muchinhu yatiri zviri muHarare, saka hatiri kuraramba zvakaoma.
Imi mune mhuri here kuSouth Africa?
Ndiro.
Mune mhuri here kuSouth Africa imi yenyu?
Ndine mhuri kuSouth Africa ndine mhuri yangu. Saka ndinofanira kutaurira kuti mhuri yangu ndakare ndipatsa nevabereki mari ina kuZimbabwe.
Ndinoda ndachida kunzwa kuti muri kuzvikwanisa sei.
Chokoi 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 chok
Aiwa tunotenda zvikuru mukoma vaambe ndivambe kwamuriwa here. Thank you so much, Mkoma Enoch Vambe, one of the Pazimba Pwasi, Varum Johannesburg, South Africa. He is calling for national dialogue, and he says that for that to success, to succeed, the dialogue should involve both President Emmerson Mnangagwa and MDC leader Nelson Chamisa. Without that, things will never change in Zimbabwe.
Si buele kuwe mnumzana mapena ubusa kuluma ngendaba ye vuye diaspora vote ubusithi kutketo oluzayo into eliza iqhuquzela mpela libona ukuthi iyenzakala uMongameli Mnangagwa uke wathembisa kukhetho lwedlule ukuthi kuyiwa phambili hayi uzabona ukuba nampela ama-resources alokhethwa ukuze yiloba ngubani oyisizalwane seZimbabwe olelungelo lokuvota ephandle uyeneliza ukuvota liza qhuquzela ngayiphi indlela libona ukuthi ngempela kuyenzakala lokho.
Okokuqala ukuthi amaqembu asephalamende kumele akuphakamise ukuthi abantu abangaphandle kumele bavote. Okwesibili, inhlanganiso civil society lazo kumele futhi zikuphakamise. Silazi inhlangano lapha eSouth Africa ezimele izalwane zaseZimbabwe, njalo futhi zikhona akhona ama-civil society eZimbabwe asekelayo ukuthi abantu kumele bangenele ukhetho bangaphandle kwamazwe. Lokho sikutsho ngokuba uhulumeni uyakunanzelela ukuthi ukuze umnotho wakithi uvuselelwe kuyikuthi abantu abangaphandle kumele bafake imali yabo kumbe bahlanyele imali yabo elizweni bahambe bayovula ama-business. Thina-ke sikutshoye ukuthi ukuze konke lokhu kwenzakale kumele nathi siphiwe ithuba lokuthi sivote, kungabi kuyikuthi thina kumele kuphela sikhunjulwe nxa sekufuneka ukuthi kube nemali ekhaya, kodwa nxa kufuneka amavoti sikhohlakale. Yikho esizabe sikuphakamisa, sakhumbula ukuthi kuthe kungathi ku-2018 sesahlangana lenhlangano eziningi lapho e-South Africa sasayina isivumelwano esokuthi kube lento okuthiwa i-free diaspora vote. Yikho sizakuvuselela ukwenzela ukuthi kufike ku-2023 sibe sesile ndlela ukuthi nathi sivota njani.
Siyabonga mnumzana Mabena, qhubeka ubambile ecingweni khonapho. Abasanda sixhuma singumsazi we-Studio 7 njalo sikuhlelo lwe-diaspora forum lapho esikhangela khona lamhlanje induba uzulu weZimbabwe abhekane lazo. Sisizwa njalo kuzalwane zeZimbabwe esiphandle kwelizwe ukubana zithini ngobunzima bonke lobu lokuthi ziphathisa imideni yazo njani eseZimbabwe njengoba izinto zidula nje okwamagama, intengo yempahla isenyuka njalo nje imihla la malanga. Hanzi nabamabhena Mkoma J, nyaya ye diaspora vote inyaya ya ticha kurudzira zvikuru kuti kuchindwa kusarudzo za 2023 maZimbabweans ari kune dzimwe nyika ange achiwanikwa achivota ari kunyika izodzo.
Inyaya inofadza dai zvaiitika izvozvo kuti vana veZimbabwe vange vachivota vari munyika dzavagere, nekuti ndokurudziro yagara ichingoitwa uye ndo zviri kunzi dai mitemo ine chekuita nesarudzo yavandudzwa kuti ifambidzane nebumbiro remutemo rakaparurwa muna 2013. Tine vateereri vaviri vatatu vanyorawo pashona Facebook page yedu vari kuti ivo hanzi namukoma Augustine Mawodzwa, hanzi hapana chiri nani paZimbabwe Kuita mkoma mampo shava anzi watching from Johannesburg, South Africa, Masquera say, Iwata Square. Then gracias Chari, varukutipa phone number yavo. Chungwechete na mkoma Emmanuel Nyakonda, varukuti makafona ku Studio 7, wanakufone right back. Mkoma David Simango, anzi listening from the Caribbean. Varimu mvura ndofunga mkaribbean umu. Kuita tandiwe gumbo. Onze licho nanjani susobo endaweni ezichenayo anzi maswara senyi mjimbo zakasiyana siyana ndizvo zvokuita William Ngezi anzi Zimbabwe yadonedzera vana vayo pasi ndo vamwe vari kunyorawo pa Facebook pana apa vachitaurawo zvavari kuona totodzoka kuna vamabhena nokuti aita dambudziko foni yava Juru va Dennis Juru yadona tiri kwedzawo kubata Va Frank Guni, Zanu PF, Warimono, Washington DC, Nariao, Inengeri Kuramba Guita, Vanga Washimbota Warashi, Msanganu, Kutu Vanga Ngodara Warimu Msanganu Kubasa, Kwao, Asiturulamba Chieza, Utinge Chwana, Kukurukura Onao, Vadari Wakati Kuti. Ito mbozo, kira edu kuna Mr. Mabena. Mr. Mabena, I've seen some Zimbabweans, especially back home, especially women, they form clubs. They pull resources together and buy. Okay, we have a caller. I'll come back to you, Mr. Mabena. Hello,
Nan.
Linjani.
Siyaphila baba Linjani.
Sikhona baba Khuluma.
Yeah, I. Umama osebenza ngithi awumanga ukuhle iqiniso lonke. Kusithwalisa nzima thina esebe singaphandle kwelizwe ukuthi sithumezele abantu abasekhaya ukudla kuba nzima izikolo ziyadura amabhuku kuyadura yonke into yangkhona ikhwelile singazi ukuthi athi kwini okwenzakalayo yena umongameli wethu kakuboni yini khonokho okwenzakalayo ekhaya ukuthi achiye enike abanye abakwanisayo kulokuthi sisokole kangaka sithele nzima siyaphandle kwelizwe ilizwe lakithi lile neotho kodwa besehluleka ukuthi belungise izinto kusithwalisa nzima kakhulu ukudla ekhaya kuthi akusathengeki ungaze uhambe ule mali sithi uthole i-1000 yakhona ifika khona ngale kayisebenzi ekhaya uthi kutshintshe kuyona leyana imali yabo yona leyana ekhona ngale imali yangkhona kayisebenzi lutho
ungaphi mlaleli?
He dropped.
Luqumileke ucingo luka lomlaleli lapho jongonga uchifunza.
Yes, I was throwing a question to Mr. Mabena that back home, especially our mothers, they used to have savings clubs where they would pool resources together. And then at the end of, say, 6 months or a year, they buy groceries and share. Is that something that you can urge Zimbabweans who are able to do that?
Yes, people have been doing cooperatives or stuffs where they put resources together. They do it even here in South Africa. Zimbabweans doing it here in South Africa, back home in villages and so forth, so that they put resources together, either buy groceries by end of the year or invest their monies elsewhere. So we do encourage people to come together, to pull resources together. Yeah.
Mm. Okwamsandira pamwe loku kuright Mabena but iklabhu nxa imali siza kuwela phana hayi kuba mnandi mani uba le nkalata yemali but nxa iround manje zihamba so kubuhlungu lapha uzumeleli
yebo kubuhlungu kodwa indlela engcono okuthi siphile ngayo kanti-ke futhi okunye esikunanzelelayo ngapha esinganganelisi ukuthi singene ebantwini sike sifundisane ukuthi imali singayiphatha njani ungananzelela kule mali eziningi ezemazimbabwe zilapha e-South Africa ezikwa kuma-Burial Society ukuthi every month end siyahlangana sikhiphe imali e-Burial Society uyathola i-Burial Society labo mali efika 500,000 iyabe ilinde ukuthi isebenze kuphela xa kungaba nemfa imali leyo ka-investor siyabona ama-companies amakhiwa ukuthi baya-investa bona imali zabo kuma policies and so forth la kwezinye indawo imali lezo kodwa ezethu imali zabezele emabhanga izimali zona lezo esicabanga ukuthi nazo zingancedisa ukuthi zithuthukise ukuthi abantu bavule izinto ezingasiza kusasa kasi akanelisi ukuthi singene sekukhulume lokho kodwa sicabanga ukuthi ngolunye uhlelo okumele sibe nalo ukuthi kanti abantu abale mali ezinkulu kuma-Brand Society imali lezo bengazihlangela njani ukuthi zizane.
Ndangani chiti mkoma jei kuna wama bena nyaye makrabe kupana mari
marounds
inyaye ribo asi zinona kachele kana marichi gana ya kuruwa round kudai
asi kana ziri zikuti varenga wachita club yoku seva mari zino wezi rafti mari ya ono kutinonzu richili kura ngarirangu ya taikura utanama ywa yishita vachizo kuretesa na zakare mariyo vanenge vari kana 10 10 they may be 10 and then they would borrow from the savings
exactly
and when you pay back then you put a small, interest. And that way even if there's like you are saving in RTGS or bonds you know it depreciates. We know, but if people pay back with interest, at least it will appreciate.
You know, balance.
Yes, it will balance. The guys is good. Pani eva mwero aripar nare. Hello. Hello. Okay. I thought it. Dana zokunga paita muterera pinda bachirongwa ntunga. We can go back to Mr. Mabena. Tirikuedza kuti tibate vanhu vakawanda. Tirikuedza kubata vatinoma mbeu chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa. Asi nhare yavo iri kuramba. Nhare yava Dennis Juru yadonha. Tirikutarisirwa vateereri. Ndofunga vari kuitawo dambudziko. Ndofunga taane muteereri parunhare. Hello.
Hello, mabati zvei?
Takasimba ndiani avo?
Panotaura ndi Godfrey.
Mukoma Godfrey ani?
Oh, raja hapo mukoma Godfrey Chitengeni.
Chitengeni, makadi mukoma Godfrey makadi.
Tinofara makadi vajonga.
Tiri apenyu muri kufona muri kupi?
Tinofara ndiri South Africa takazindu area.
Okay, nyaya tiri kutaura mainzwa handiti ka.
Munhu yaita inzwa chose.
Tatomirira imi vachitengeni kuti muitonge kuti toipakura sei.
Ndati matambudziko tinosongana tikatora vanhu vatirikuisa dzekunze jasi aupfuma raisi akafanana nemunhu wemumwe in case kana kuraivaita breakdown vanongofamba mugwegwa tingobata epimu vanongonzi sore navatarisi kuti wedha unematisa akanaka nzako akashata zvakadi then vanongoonde kuvharira long time kana kuti matamba zvaiyo munhu kurarisa kune nzara musina kuhuya ndelai chinovhiringwa papaya late saka aanokhetwe the way they serve.
Saka izvozvo zvekuti hamusi kubatwa zvakanaka muri South Africa zvinhu zvinorwadza zvikuru mukoma Godfrey asi chii chiri kuita kuti musadzokere kumusha kana muchiramba muchishungurudzwa kudai muSouth Africa
kuba kuna mabazi munoziva vajonga tinoita tingovhota but zvinoona kuti hapangiri kuchingasiri vari kungobira mali chezi kuba kuna mabasa kaa papo ungamboenda kakaenda kundokaromba zvachose unoda tinorarama sei kana unemployment rate over 90% is we are seeing right now. If you are speaking bread is food last week, you can get that money to buy the bread, all the stuff. So then you have to decide to serve outside the country.
Saka muri kunze kwenyika muri kukwanisa here kubatsira hama kumusha.
Yeah, kumbati utumira o itendizi mani pa jumana pacho wana pa tutumira.
Murenyu akakura sei?
So far, I have two children, but I'm still going to be divorced with my wife last year. But I'm going to be married to the children.
Saga Pamwe Zimune, budget, Mari.
But then I feel like younger, but I come as a teacher. I'm my gross salary.
Yeah, saka aiwa panenge pakaoma. Saka imi zvamunonyanyotumira kumusha munotumira iri mari here kana munotumira chiri chikafu?
Ndinozotumira iri mari.
Iri mari. Aiwa ndizvozvo ndoo kuchengetana kwacho mukoma Godfrey vakuru vakati karereka gukurerawo muri kurera mumwe nhasi mangwana achakurera ivo.
aiwa ndizvo zvavajonga.
Tinotenda zvikuru murira zvakanaka.
Tatenda chose nekufona kwenyu maita basi.
Thank you so much, Ntunga.
Spendoke kuwe mapena,
Tukoenda kuna wa mapena, pana mtiriri nengata za kunyatso. Tanangura anyora pasa hapa, arusa nezwe maklabu.
Pa Facebook, ndi ngutandiwe gumbo utiena, endi shiwa lenda vaya maklabu, ekaya isinzi makakudu. Ngoba imali vele yona kai kwanzi nyaya makrabu kumbai ya neta nekuti mare apana.
Kuna mare.
Mare ya ita magumbo inyoka.
Apa ipa.
5 minutes before the top of the hour is the time. Tonight on Live Talk, we are talking about the crisis unfolding in Zimbabwe before everyone's eyes. How the Zimbabweans in the diaspora are responding. Mr. Mabena, what's the way forward? How do we solve our economic challenges?
As I said earlier on, that there is need for a national economic dialogue that we need to attend to the immediate, which is the current question, resolve that. But ordinary Zimbabweans that are in South Africa who are sending their groceries week in, week out, how also have a word for the people in the villages to say it is painful that when election time comes, people will always vote for ZANU-PF as we saw in the last elections, particularly in rural communities. So the message that they always ask us to pass is that people should be conscious, should not be bought by rice and t-shirts on the eve of an election. They should think for what will happen in 5 years. Right now we are in an economic crisis. ZANU-PF is failing to provide people with the food, but come 2023, just a month before election, they will be rolling out food parcels to provide to people in the rural community for them. So the message is clear, is that we're seeing that ZANU-PF cannot deliver, and when election comes,
Mr. Mabena,
we must all unite in rejecting
May I disrupt you again, Mr. Mabena? Sorry for that. We have a caller. I hope he's still on the line. Hello?
Yes.
Yeah, Magadiko.
I'm right, bud.
Skona. Kuluma, baba.
The test was a twin lamb, Sagande. Nazan Kotosa.
Skuluma, Mabunzi, Mobuselizu, and Baba, the good Tinjamas, Babuins, Agutaspora, Liva, Patsa, and Ipin Lela, Abaseka, Yaga Kulis, Sobulavanga.
Okay, good. Yes, good thing. Let us nap at the same time in California town, but hey, good thing. We participate in the car at this. As a Kailin Piakona who walked to Ryan King to Vele, I've been Takali, Vele to win Zagara, and yes.
So now to Meza, to Meza, Imali Wumbe, to Meza Machangan.
I go to Meza, Imali, doesn't cut the Machangan. I have a lot of people who are not going to be able to do it.
Okay, so for impupu to mezimal.
Yeah.
Okay, I see abo ngo kube kuba benjalo mlaleli.
Okay.
As nemtereri nini ndiku Botswana, no basira muri yangu apo ne apo nchitumira o mari nchitumira ma groceries.
Ari kurwisa
se vamwe vakawanda.
Mbumba. Chinofadza ndechokuti vana veZimbabwe kazhinji kwatetiri hatinyanyo kanganwa kumusha hanza hatichinje mutupo nekuvhakacha kana takanakidzwa sei hatichikotora mutupo weko asi pano nepapo kunoitwa vaviri vatatu Ntunga vanochinja mutupo nekuvhakacha
kare ku South Africa pane saying you know vanhu vaenda ikoko kana vasvika ikoko vaitokanganwa kuti vasiya mhuri
atokanganwa
in the valley would say what was in ndunduma ekoti
arova nehonde yechindunduma. Thanks so much to our listeners and viewers. Our time is up, and I think we have to call it a quiz now, and thank our guest, Mr. Ngabuto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, Mr. Dennis Juru, International Cross Border Traders Association, and all the callers. This is Jonga Kandemiri, Morara Shakanaka.
And I'm Tungamili Nkomo. I'm Tungane Lila Lekuse.